Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 4 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyama ina kubonaka vediwe. Apo tapesani. Ini ndote vana chiremba saka rinorya zvangu murivo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voita nzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko avakatarisana navo mukurarama.
Manzwa vari kutoudzwa zvekuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu. Vari kuvhunza vaMnangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakapa but ndo varipo zvechisimba.
Munyori mukuru mubato reMDC vaCharlton Wende vanoti zviri pachena kuti vaMnangagwa havana ruzivo nematambudziko akatarisana neveruzhinji vari kunonga svosve nemuromo munyika. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vabatire hana mumaoko. Vakaremara vanoti hurumende haisi kuvabatsira sezvavanotarisira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyewa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazvionera pamuno sefodya matambudziko akatarisana nevanhu apo vanga vachiita chirongwa chavakaparura chekuchenesa nyika. Mushure mekupedza kuchenesa nzvimbo yekuwadzana, vaMnangagwa avo vanga vaine mamwe makurukota avo vatanga kutaura nevanhu nezvaitwa nehurumende yavo kurerutsira vanhu, asi zvabuda pachena kuti munyika hamuna mufaro.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati hudzoke kanditi vakuita 105 grams kuzovandoita kuti huchiita $50 undo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina business vasingatevedzi zvinenge zvarongwa, nokuti ivo tinovapa mari kana kana chifanira kuti vatengese toti kudai $100 totitengesai 50 isi hurumende tozovapa 50 ndierenzi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo.
Mushure mekunge zvabuda pachena kuti mutengo wehupfu hauna kudzika, vabva vati vachatora matanho akaomarara kune vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu ava.
Tichasvika pokuti vanenge vasingateereri topisa maraisensi vogara vokumba. Kana varipo vachitonzwa saizvozvo mazuvano pari paholiday hurumende inotanga government muna kupera kwomwedzi naFebruary. Saka asi tinenge tichiudziwa nevesecurity neveindustry kundo zviri kuitika izvi togadzira mitemo yokugadzisa mapenzi.
Vanhu vaudzawo vaMnangagwa kuti vanoda nyama asi ivo vakurudzira kuti vadye murivo.
Ndikukumbirai mose nemvura. Nyama kwamuriwo ke Murima don't only come on about another doctor. My doctor, I know that with the Musa and the Murimo. With the Mugaramagasi Pamro Tano. Yama and Akubonaka, anyway. Ah, I put a person. In your chair, when I see a massacre, I don't know what you want. Kwanzi mavitamini anene kwa murivo nema potato. Andi mazvona. Ehe.
Vagari vekukwadzana vachemachemawo kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro. Kunyangwe hazvo vamunangagwa vati handizvo zvavari kuudzwa negurukota rezvedzidzo. Vamunangagwa vativo hapana chakaipa nekuparura kwakaita hurumende yavo dhora remuZimbabwe. Kunyangwe hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti izvi zvatokonzera matambudziko akanyanya munyika munyaya dzezveupfumi.
Nyika yedu yeZimbabwe tatine masanctions kwemakore makumi maviri nawo. Mari yedu ikarobwa nechando ikafa. Tikatora yavamwe mari tikamboita seduwo. Asi zvitonzi maZimbabweans ka yotoishandisa ndeya maamerican vane nyika yavo inonzi America. Ha tambopusa zvakadini kushaya yeduwo. Saka kuti nyika ibudirire pasi pano nyika yayosungirwa kuva nemari yayo.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane. Asi vachipindura mashoko avamunangagwa, mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuyenzi. Vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavanga vachiita but azoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira. Izvi zvatsinhira nyaya yatinogara tichitaura tose mazuva ese kuti vamunangagwa chigaro vakaita chekuba, vakatanga vabvutira vaMugabe ndokubva vazobvutira vaChamisa nekubira maelections.
VaHwende vashorawo kuridziro yekuti vanhu vadye nemuriwo.
Manzwa vari kutoudzwa zvekuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu, vari kubvunza vamunangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakaba but ndo varipo zvechisimba kuti kosei chikafu chadhura kudai. Imhinduro yavamunangagwa mangoiona, vari kutotaura zvavo zvisingaenderani nezviripo paground kuti vanhu idyai mavegetable. Vanhu hongu vanhu vanodya mavegetable but vanhu ngavadyewo nyama, vanhu ngavadyewo machanks, vanhu ngavadyewo masausage.
Kunyange hazvo veMDC vachiti vamunangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro, vezanupf vanoti vakakunda zvine mutsindo zvakatsinirwawo nedare repamusorosoro reconstitutional court. Kusawirirana kwemapato makuru maviri aya kuri kupa kuti vakawanda munyika nekunze vakurudzire kuti pave namutongi gava anouya kuzogadzirisa mapishapisha aya.
Kanzuro yeHarare inoti yave kuronga kuendesa mapurisa ayo kunochengetedza runyararo kuzvibhorani nedzimwe nzvimbo dzinowanikwa mvura, uko kwave kuitika mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwemadzimai vanasoro jena pamwe nevanasikana, apo dambudziko rekushomeka kwemvura riri kuramba richiwedzera muguta iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare rave kukonzera mutauro uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazviborani apo pave kugara paine mitsetse yakareba sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda. Harawa, Chembere, vanhukadzi nevana vave kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare, amai Juliana Kadano, vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuzvibhorani because faenda kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndovaridzi vezvibhorani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa uku vari kusvika vosikomira pachibhorani. Then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako unofanira kunipa 50 cents kana dollar. Ende vakomana ava vana respect especially nemaold citizens Chembere ari munzvimbo. Vamwana mbuya nana sekuru ari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekuti vanogona kutuma kubhoho. Saka indoona songe kuti vakaendawo munhu iyeye anenge akura vanenge vachifanira kungowanawo first preference kuita kuti vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvave kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazvibhorani pari kuita dambudziko rekurwiwa. Pane dzimwe nhano sekumabvuku vakadzi vakabatwa, pane vakadzi vakabatwa zvibharo zvikarekodwa nemapurisa ezviterapi. Uyewo madzimai ekunana Heathcliff vanetswa nemashurugu vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo. Nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorani havadi kujoina queue, vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachichira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana Sorojena madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Ya hurongwa huripo ndewekuti makanselers edu ari kutibatsira zvikuru senenyaya yemunicipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoho rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhozi ipapa.
Meya veguta reHarare vaHebert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzvibhorani uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndiri kunodiscussa na chief of security city of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudeploya muzvinzvimbo zvine vanhu kuti tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezetarap kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichikontrola unruly behavior iri kuitika mabhoos edu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura idzi dzatinoti mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Dzimweni dzenguva pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura. Saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandoroda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kusiti of Harare kusiko kwariri. Tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei, foreign currency iri kuwanikwa here, totarisa isu zvakare kuti magetsi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa, zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimforce kuti machemicals yabika here. Saka isusu vanoreceiva maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanoti support.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa uwandu hwemishonga inokwana. Asi vati dambudziko iri richaderera munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kubheira uye yave munzira kuuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka, typhoid nekolera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira nekupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu remanyame uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga mishonga mishoma pa kuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba sekudhamu rechivero. Vagomba vanoti kuti dambudziko remvura ripere muHarare panotodiwa madhamu matsva akaita seKunzvi nemamwe, sezvo madhamu aripo akaita seChivero ave nemvura shoma, uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita seSeke neHarava asara nemvura shomanana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare pakugadzirisa dambudziko remvura, apo vakashanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rinoti kupisa kwekunze kuchaenderera mberi kunzvimbo dzakawanda, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichawana mvura pano neapo. Bazi iri rinoti kutanga musi wa 10 mwedzi uno ndipo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura kunzvimbo dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata imwe nengo yeZimbabwe Farmers Union muzvare Margaret Woshiki.
Nguva ino mvura yacho hatitatoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage chikona kunge chatomwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Zvaakutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwavoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaru, uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvee zvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuruti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kutenge iriko here, uchiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tiritokurudzira ndesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamare panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda, apa pano yawarawadza yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva iri nani. Kana zvazve chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinana tsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ityoko zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika nedu tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GMB, seZimbabwe Farmers Union izwi remurimi rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinope varimi, asi ruzivo ndorwakanyanyanya rwatinovapa nekuvamiririra kungave kumainstitution dzakasiyana-siyana, kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho. Zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo pakubatsira varimi.
Vanokokera mabasa muZimbabwe Farmers Union muzvare Margaret Woshiki vachitaura vari parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaJavad Zarif vanoti kuurayiwa kwemukuru wemauto muIran General Qasem Soleiman nemauto eAmerica mabasa eutororo asingaremekedze nyika yavo. General Soleiman vakaurayiwa panhande rendege muIraq nezuro nemauto eAmerica. America inoti yakauraya General Soleiman nenyaya yekuti vaironga kuda kurwisa vamiriri veAmerica nemauto ayo ari muMiddle East. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika mu mu Iran va Dominic Raab vanotiwo nyika mbiri dzinoti America ne Iran dzinofanira kuti dzisakarambe dzichikandirana makobvu nematete nekuti panogona kuita hondo. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi vati dare ravo harina kunge rasumwa nezvekuurayiwa kwaSuleiman, asi sachigaro zvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate remuAmerica vaJim Risch vati kuurayiwa kwaSuleiman hakuna kuipa nekuti Iran yagara yayambirwa nezvekuda kurwisa America. Mafashamu emvura auraya vanhu vanosvika makumi matatu svondo rino chete muJakarta kuIndonesia. Mvura iyi yakatanga kunaya pasina kumira kubva musi wechipiri uye yamanikidza vanhu zviuru gumi nevapfumbamwe kuti vaende muupoteri. Vamwe vakaremara munyika varikurudzira hurumende kuti ishande pamwe chete nemakambani nemasangano akazvimirira mukutsvaga nzira dzekuti iwanire zvekushandisa vakaremara ava kuitira kuti upenyu hwavo huve nani. Ngatinzwei nyaya inotevera kubva kuna Safari Njema.
Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanogara kunyu Marimba muHarare, vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro. Vanoti kushaikwa kwezvikwanisiro kuri kuita kuti vakaremara vakawanda mumadhorobha nemumaruwa vatadze kushanda mabasa avo akasiyana siyana pamwe nekuenda kuzvikoro.
Pane zvokushandisa zvevakaremara zvazvisi kutowanikwa munyika muno. Hongu hurumende yakanga yatiwo yabvisa mutero watingatiyo juti nechirungu vazvinhu zvese zvinoshanda vakaremara, asi nokudaro sichikonya zvabviswa juti kudaro. So mari yacho yekuti munhu akwanisa kunotenga zvinhu kuzve kwenyika uku haiwanikwi. Saka zvokushandisa zvanga ritori dambudziko kwazvo, zvokuti vamwe vedu vari kumaruzevha uku vamwe vari kutogwesha kufamba vachigwesha nemhaka yekushaya maurusheya, kana vakashaya futi vanopa vanopa rubatsiro vemasangano akazvimirira kugona kubatsira vanenge toda dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weZimbabwe Albino Association amai Messi maunganidze chimanga vanoti nyaya yekushayikwa kwezvekushandisa zvevakaremara yave nenguva yakareba isingagadziriswe.
Nyaya yemaassistive technology inyaya yakakoshera vanhu vane madisabilities zvakanyanyisa muupenyu hwavo. Kubva tichitanga organization 1996 zvinhu zvokuti tanga tichichema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai masunscreen lotions aya aiswa pamaessential drug list awanikwa nevanhu vane albinism. Ndane kuti kwatiri masunscreen lotions aya anoita kunge sadza rekuti nhasi unorida mangwana usharida. Taitaura takatarisa tichipa mufananidzo wemaARVs vari HIV positive vari kuwana mapiritsi avo pamwedzi pega pega. Saka dai vatidarirowo kumasunscreen lotions. Ndane kuti maassistive devices aya anodhura, vazhinji vedu havakwanise kumaafoda.
Mai maungani dzechimanga vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kumakambani kuti zvikwanisiro zvevakaremara zvigadzirwe muZimbabwe.
Muno muZimbabwe machone zvini zvikugadzirwa zvinogona kugadzirwa chaizvo. Zvokuti dai hurumende yaisapota macompanies ari locally kuti vaproduce maassistive technologies aya zvaibatsira zvakanyanya kune vanhu vane madisabilities kuti chini chaanochiwanira padhuze uye zvakare nemari yakatirerukei.
Vanoti mamwe matano ari kutorwa nehurumende akanangana nekurerutsira vakaremara haasi kushanda.
Tinoona kuti hurumende ine zvairi kuitawo. Tikada kutarisa pabudget yavamutuli yegore rakapera 2018 takuda kunopinda muna 2019 vachitaura kuti vabvisa taxi pane izvi neizvi zvemaassistive technologies for persons with disabilities. Asi mubvunzo ndokuti munhu wacho ane madisabilities iyeye anenge amboiwanepiko mari yacho yekuti aende kunotenga kunze uko mugouya mugomubvisira juti kuti akwanise kuzvipinza juti free zvinhu zvakadaro.
Vashingirai nyakupinda vekuSunningdale muHarare, imwe yenhengo dzeTracy Nyakupinda Albino Foundation. Vanyakupinda vanoti zvikoro zvepamusoro zvemuno zvinofanira kunge zvichiita ongororo netsvagurudzo pamusoro pezvikwanisiro zvevakaremara.
Hakuna chatingati chaitwa in terms of
research kana kuunza zvinhu zvitsva kana kuda kugadzira zvimwe zvinhu zvinotibatsira zvatinotoziva kuti zvinobatsira vanhu kuti tinge tiri kukwanisa kuzvigadzira muno mutisingamirire kupiwa nemadonors chinhu chekuti muno mumu nekuda kwema institutions ma higher education institutions atinawo pane maprojects avanoita ekuti vanokwanisa kugadzira some of the things.
Vanya kupinda vanoti masangano evakaremara ndiwo anofanira kutaurirana nezvikoro zvepamusoro kuti vabatsirane nehurumende kugadzira zvinoshandiswa nevakaremara.
Muma organizations anorepresenta vakaremara vacho hakutaurwe nyaya yekuda kumbopushawo kuma institutions kuti veduwe kana panasti kana pahit kana kuti pauzet madi mambo tibatsirawo neproject yakati dai maorganizations anorepresenta vakaremara zvichida even kusvika kuma ministries handitika mumboburitsawo sema challenge. Tikatarisa pane zvescience education mumaschools vanopa makategories kuti todawo mainnovations ari musector yeenergy ari musector yefood ari musector zvakawanda wanda asi dai pachibva pataurwa kunzi maybe ano alleviator kurarama kwevanhu vane madisabilities why munhu akapiwa echallenge opiwa ecategory kuti ivaone chaunoita paissue yakati iye pachake anokwanisa kuva ne desire yekuzviita but kana asina kumboudzwa kuti pane need yakati anodaira anogona kufunga kuti hapana problem.
Vaivanzi Tarwirei Chigariro vanodzidzisa mechanical engineering paHarare Polytechnic. Vachigariro vanoti vakaremara ndivo vanofanira kutungamirira urongwa hwekugadzirwa kwezvikwanisiro zvavo muno asi chekutanga vanofanira kupiwa mukana wekuzviita.
Kuemployiwa muhurumende private industry vachingopiwa opportunities anongopiwa vanhu vese vasina kuremara and vafanira kupiwa first priority kana vachiselectwa ndo vanhu vanochase vane maneeds ari higher than vanhu vari normal asi ava vanhu ava vakatrenwa pabasa remaoko ringave rekugadzira pamushini zvatrenwa izvozvo vanhu vava vanoshanda kupfuura vanhu vane vari able bodied because anonzwa kuti handina kwandinoenda kwandichanowana basa futi ndakabva pai pabasa rangu.
Vachigariro vanoti chinhu chinobatsira vakaremara chinofanira kugadzirwa naivo varidzi nekuti ndivo vanoziva zvavanoda.
Kana asingagoni kutaura asi achiona anotichwa language iyo inoita anasingaona anotichwa achiona asinganzwe anotichwa tipabishi rokunyora mapepa kuti pamwe president kaitakamupa mapepa iwayo anongopasisawo zvinhu izvozvo zvopinda mai makoleji zedu zvototanga kutoshanda segore kana rinoda tutopinda 2020 research iyoyo yatiri kutaura yese iyi haitwe nemunhu ari able bodied because haana chidisability maari research iyi kuti iite imire sezvairi inoda kuti titrene munhu iye ari disabled wacho iyeyo apinde pabandiko rozoresearcha zvese kupinda munyaya nyaya zhinji dzatiri kutaura dzese idzi topesa taane maleaders anodza zvedisability.
Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pagumi rega rega revanhu vakaremara ari kurarama asina chikwanisiro nekuda kwemitengo yezvinhu izvozvi yakakurisa pamwe nekushaya kunzwisisa nyaya dzevakaremara nevatungamiri venyika dzose zvadzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero munzvimbo dzakawanda munyika. Vanhu mamiriyoni masere vanonzi vakatarisana nenzara mugore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voita nzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko makukutu avari kusangana navo mukurarama. VMDC vanoti zviri pachena kuti vaMnangagwa havana ruzivo nematambudziko akatarisana neveruzhinji avo vari kunonga svosve nemiromo. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vagare vakabatirana maoko. Tava, tashuka kumagumu, ichirongwa chedu cha nasi. Anukuoneka ene mfaro ndinuenyu, Blessing Zulu. Doksi ya mina standikile mtlianga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.